manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 9/2023 makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inonzi ndiyo nyika pasi rose isina mitemo inokwanisa kukwezva vekunze munyadzo zvemigodhi. Vana vechikoro vakawanda vodzoserwa kumba vachinzi havana kubhadhara mari yedzidzo. Hurumende yeshorwa nemutemo wekuti vanhu vasazive nezvekutengwa kwezvekuvakisa nezvinoshandiswa muzvipatara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reFraser Institute rinoona nezvemigodhi pasi rose rinoti Zimbabwe ndiyo nyika pasi rose ine mitemo isingakwanise kukwezva vekunze vanenge vachida kuchera migodhi. Dzimwe nyika dzanzi dzine mitemo isingakwanise kukwezva vekunze ava iMozambique, South Sudan neAngola. Dzimwewo nyika dzisiri kuonekwa zvakanaka iZambia, South Africa neChina. Zvinhu zviri kutariswa zvinosanganisira mitemo yekuchera nekuchengetedza mamiriro ekunze, kugadzikana munyadzo zvematongerwo enyika, nyaya dzekuti ndiana ane mvumo yekuchera, kusimudzira nharaunda nedzimwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando, asi vanoti donzvo ravo nderekuti zvicherwa zviunze mari inosvika mabhiriyoni 12 emadhora ekuAmerica gore rino, kana kuti US$12 billion. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Zimbabwe yaiswa pakategori yedestination isiri attractive kumainvestors anoda kuuya kumining sector. Ongororo ndakaita petaita maresearch zedu, takaona kuti pane zvinhu zviviri zviri kunyanya kuvhiringidza kuti mining sector yedu isaita attractive kumainvestors.
Ndezvipi zvemuzvinafundo mungatsanangura?
Zvekutanga ndechekuti mataxes anochajiwa nehurumende kumining sector akawanda. Agirudzo ndakaita anosvika 15 anochajiwa kumamining sectors. Saka mataxes aya chimwe chinozonetsa chekuti anonga achibhadharwa kumapazi ehurumende akasiyana-siyana. Muzvina bhizimisi anonga ari mumining sector anopedza nguva zhinji chaiyo ichida kuita comply nemastatutory obligations aya, zvokanganisa basa. Pamusoro pezvo zvakare zvekuti kuwanda kwawo mataxes aya anonga akutiita magupa ari kusveta ropa, yaatingati kutora profit yemining company.
Saka poitwa sei?
Anoda kuti mamwe acho abviswe, mamwe anonga aripo anoenda kumapazi ehurumende sana Minerals Marketing Corporation. Unongosikanzwisi kuti vanofanira kupuwa sei mataxes iwayo, nekuti havana service yavanonga vachipa. Saka zvinobva zvakanganisa mafambiro ebusiness ara mining sector. Chimwe zvekare ndechekuti mitemo inogara ichichinjwa-chinjwa maregulations.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Nhasi yonzi makubhadhara export tax kana muchitengesa maminerals anonga asiri processed, kana kuti mangwana asi zvakaitwa lithium zvayabhanwa kuexportwa nekuti muri kutengesa maraw materials. Apa investor anonga akauya asina kuudzwa kuti anofanira kuita value addition, ozongoudzwa ati apakati pebasa. Saka izvozvo kunyange zvakanaka kuti tiite value addition, tinofanira kuudza mainvestors in advance kuti kuno kuZimbabwe tinoda value addition, hatibvumidzi vanozviexporta vasiri kuita value add. Pane kuti munhu ari pakati pebasa kuti chimirai, zvinokanganisa futi chimiro chenyika nemaonerwo atinoitwa kunze maringe nemapolicies edu.
Avanga vari nyanzvo munyadza zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Hurumende yazivisa nhasi kuburikidza negwaro rayo reGovernment Gazette kuti vanhu havasi kuzobvumidzwa kufukura hapwa kutaura zvinhu zvinenge zvatengwa nehurumende zvakaita sezvekuvakisa, zvekushandisa muzvipatara nezvimwe. Izvi zvaburitswa nemunyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda. Mugwaro iri, Dr. Sibanda vati mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati izvi zviri kuitwa nechinangwa chekuda kudzivirira nyika. Vanoongorora nyaya dzeuori nevatori venhau vakambonyora nyaya dzakawanda dzekuti mari yeCOVID-19 haina kufambiswa zvakanaka nebaziri, kunyange nyaya dzacho dzichinzi dzakatsikwa-tsikwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kana vaSibanda sezvo vanzi vanga vari mudare remakurukota. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vanomirira Kambuzuma mudare reparamende vari nhengo yeCCC uye vachishanda nesangano reParliamentarians Network Against Corruption waWilias Madzimure.
Danho iri harina chimwe charinganzi riri kuda kugadzirisa kunze kwokuti hurumende iri kuda kuti wori kuita zvinhu zvisiri pachena zviitwe asi pachinzi pari kutedzwa mutemo. Mutemo watinawo wepublic procurement and disposal of public assets act ndowa manje manje hausi wakare.
Wakadzikwa rinwe
ndowa 2022 kutanga muna 2021. Saka mutemo wakaisa vanhu vanofa unge vachiita basa rokutenga zvinhu zvehurumende zvinoshandiswa kana kuzvipatara pachinzvimbo chekuti vanhu vari panzvimbo ipapo ndo vanoisa komiti yavo yeprocurement yokutenga zvinhu yotevedzera mutemo nokuda kwokuti zviri kuitirwa panzvimbo pacho ipapo. Zvinoreva kuti zvinotora nguva diki diki kuti zvinhu zvigadziriswe, zvinhu zviiswe, tenda iitwe, vanhu vagoaplaya igoenda through process yokuapruva tenda iya kuti vanhu vagodii vagotenga, vatenge zvinhu nemaprize nemitengo yakanaka nemitengo inenge yaita kuti vanhu vakawanda vakwikwidze.
Ko seizvozvo zvakakosha
kuti hurumende itenge zvinhu nomutengo wakanaka watinoti isusu mutengo unoita kuti zvinhu zvitengwe zvinokodzera nomutengo wakanaka.
Asika hurumende inoti hapafaniri kufukurwa hapwa nekuti zvinogona kuzokanganisa nyaya dzekugadzikana kwenyika.
Kuna sekuriti yakadaro inoti kuvaka chipatara kunzi hachifaa kuzikanwa kunzi chavakwa nemari, kutenga semende yekuendesa kuchipatara zvonzi hachifaa kuzikanwa kuti zvaitwa nemari, chikonzero chiri chechii? Haisi sekuriti kana zvanzi zvofaa kuitwa nenguva zvofaa kuti zviitwe nenguva. Munoziva imimi kuti pane zvinhu zvatakatenga zvakawanda panguva yeCovid zvataifa kunge tisina kutenga. Pane maservices atakabhadhara taifa kunge tisina kubhadhara. Ripoti yeParliament iripo iri kutaura zvakawanda zvakaitwa. Saka zvimwe zvatakuita ndezvekuti tiedze kuda kusenza mutemo kuti udzivire umbavha watenge tichiita.
Vanomirira Kambuzuma mudare reParliamente vari nhengo yeCCC uye vachishanda nesangano reParliamentarians Network Against Corruption waWilias Madzimure vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvimwe zvikoro munyika zvinonzi zvatanga kudzosera vana kumba nenyaya yekutadza kubhadhara mari yedzidzo, kunyange hurumende ichiti hapana vanofanira kudzoserwa kumba nekusabhadhara. Vamwe varayiridzi vari kutiwo vanogona kukanda mapadza pasi nekuda kwemihoro yavari kutambiriswa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webazi rezvidzidzo repasi vataungana ndoro vati hakuna mwana anofanira kudzingirwa nyaya yekushayiwa mari yechikoro munyika.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinogara tichitsinhira tichitaura temu netemu kuti hakuna mwana anofanirwa kudzingwa nemhaka yekusabhadhara school fees kana chikoro chavhurwa. Tinokurudzira vatungamiri vechikoro vatinoti maheadmasters kana vaine vabereki vari kunetsekana nekuti vabhadhare school fees vavashedze kuchikoro vataure navo vaite hatinoti mapayment plan kuti vazobhadhara mbichana mbichana kanzatu kanzatu.
Asi zvikoro zvakawanda mumadhorobha akaita seMasvingo, Bulawayo, Harare neGweru pamwe nekumaruwa zviri kudzinga vana vasina kubhadhara mari dzechikoro muzuva reperi nhasi kubva zvakavhurwa zvikoro nezuro. Mumwe mukuru wechikoro chekubhoera aramba kudomewa zita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti vana vanofanira kubhadhara mari yedzidzo yechikoro chichitanga kuita kuti vakwanise kuwana zvikwanisiro.
Vabereki vangashora zvavasi, isusu sechikoro tetichitarisira kuti vana vakabhadhara school fees ndopatinowanawo mari dzekushandisa pano pachikoro, zvakaita sana stationary, even matextbook patomatenga tinotoshandisa mari yavanenge vabhadhara yeschool fees. Saka manje vakasazobhadhara school fees kurana chikoro kunobva kwatohoma.
Vamwe vabereki vanoti vange vasati vabhadhara mari dzechikoro sezvo vakamira kuti mwedzi upere vatambiriswe. Mumwe mubereki ane mwana adzingwa nhasi paDikwindi Primary School muMasvingo, amai Tracy Musakaruka, vati zviri kuvashungurudza kuti vana vari kudzingwa asi hurumende ichiti hazvibvumidzwi.
Inini semubereki handizvigamuchiri, nekuti chokutanga ndechokuti hurumende iri kuti vana ngavapinde chikoro. Kana vana vachipinda chikoro, mwana hafani kudzingwa kuchikoro, mubereki ndiye anofanira kupuwa payment plan. Ende tiri kuti zvikoro zvavhurwa pakutanga kwemwedzi, vabereki vachinji vanokora kupera kwemwedzi, saka mari yacho yazobva kupi yamakudzinga mwana.
Vakuru vezvikoro vari kuti vanoda mari mberi kuti mwana apinde mugedhe rechikoro. Izvi zviri kushorwa nevamwe vabereki vakaita saamai Beatrice Masori vane mwana anodzidza paRunyararo Primary School kuChivhu adzingwa nhasi.
But nyaya yevo yekuti vanodzinga vana izvozvi kuseni pane chimwana chearidzirwa kuti auchapotsa chatsikwa. Chimwana chidoko doko chinenge chaperekedzwa chonosvika kuchikoro chodzingwa, hachina munhu achadzokera nacho kumba chiECD chiya chigrade 1, hakuna munhu achadzokera nacho kumba chana chiya. Vana vouta sevachatsikwa nedzimotikari. Aiwa, zvavari kuita zvakaoma, ende zvinotirwadza sevabereki, tiri kurwadzikana. Vana mafizi tiri kutsvaga, hatisi kuramba kubhadhara, but ngavatore vana vadzidze.
Vabereki vane vana vanodzidza pazvikoro vachibva kudzimba mumadhorobha vari kubhadhara mari dzinotangira pazana remadhora ekuAmerica kusvika kuzana nemakumi mashanu, $100 kana kuti $150. Vari kumabhodhingi vari kubhadhara mari dzinotangira pamazana mana kusvika pamazana mashanu emadhora ekuAmerica, $400 kusvika $500. Mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro reSchools Development Association vaBhani Manokore vaudza Studio 7 kuti vabereki havafaniri kumanikidzwa kubhadhara nemari yekuAmerica chete.
Aiwa, zviri kutaurwa mutemo unenge wakati jekei uri kuti iyo mari kana dzichibhadharwa munhu anokwanisa kubhadhara nemari yaanenge ainayo musi iwoyo. Kana achikwanisa kubhadhara mari yake yeschool fees nemadhora ekuUnited States anobhadhara nemadhora ekuUnited States. Kana ane madhora emuZimbabwe anobhadharawo nemadhora emuZimbabwe anonzi RTGS. Hazvibvumirwi kuti chikoro chibva chati chiri kuda madhora ekuAmerica chete.
Vamwe vashandi vehurumende vataura neStudio 7 vanoti vanotambira madhora mazana maviri chete ekuAmerica neimwe yemunyika iyo iri kushaya simba zuva nezuva, nekudaro zvakavaomera kuti vakwanise kuunganidza mari yechikoro. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti vanoziva kuti mari iri kushaya simba, nekudaro vakagadzirira kutaura nevashandi. Mamwe masangano evarairidzi ari kuti achadzidzisa mazuva maviri chete nekuti havana mari yekufambisa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Kushaikwa kuri kuitwa mabasa munyika nepamusana pekusamira zvakanaka kwehupfumi kwava kupa kuti vechidiki vakawanda vazvibvunze kuti kuita dzidzo yepamusoro-soro kune pundutso here muupenyu hwavo, sezvo vazhinji vavo vari kupedzisira voita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Kutengesa zvinhu mumigwagwa nedzimwe nzvimbo chinhu chaizivikamwa zvikuru kuti chinoitwa nevanhu vasina kuita dzidzo yepamusoro-soro. Asi izvi zvachinja mazuva ano, sezvo vanhu vane zvitupa zvedzidzo yepamusoro-soro vava kuitawo mabasa aya sezvo mabasa evakadzidza asiri kuwanikwa munyika. Mudzimai wechidiki anogara muHarare uye ari mudzidzisi, Muzvare Kelly Manjeya, vanoti mazuva ano mari muZimbabwe haiteveri chitupa chekupedza dzidzo yepamusoro-soro asi ruzivo rwemunhu.
Uyo anopedza nguva zhinji achienda kutertiary education haawani experience mufield chayo inopa mari kudarika munhu anenge agara achizvita endi zvimwe zvezvinhu zviri kuitisa vanhu mari hazvidzidziswe kuchikoro mari haiteere degree mari inoteera ruzivo rwauinaro
Asi vaimbove munyori wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe Congress of Students Union vakudzai nyoka vanopokana nemuono uyu vachiti dzidzo yepamusoro-soro inodiwa zvakanyanya mune vechidiki.
Donzo rekuendera kuchikoro iko zvino nderekuti iwe ukwanise kuproducer magoods and services. So ako kamufungire kuti ngatitei zvechidealer tizodii. Ka quick way kekuda kubata something. Asi ukada kuzirealize in the end. Zvinhu izvozvo zviri criminals zvizhinji zvacho. Vachinji vacho nopera asungu. So ini ndinoona sekuti education ka it's key. Especially kuma youth.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevana vechikoro, Friends of Education Africa, vaMoses Mbimbi, vanoti harisi basa rehurumende kugadzirira vechidiki mabasa kubudikidza nekuvhura makambani.
Harisi basa rehurumende kuvhura makambani yekunzi vanhu vashande. Ibasa rehurumende yekuisa mirayiro inoita kuti makambani nemabusinessmen vakwanise kuwana inonzi enabling operating environment. Saka vana vanenge vaenda kuchikoro ngavadzidze vagotarisa kuti maregulations ari kugavhena mining akaita sei kuti vakwanise kuwana maopportunities nemining. Kunoti government ngaivhure mamine, government ngaivhure zvikoro, ngaivhure maindustry.
Asi mumwe wechidiki anoshanda nemasangano akazvimirira uye asina kuda kudomwa zita rake anoti mazuva ano chave kutariswa kana uchida basa kuti unoziva ani pakambani.
Unogona kutoona munhu ane 4 or levels achitoshanda mubhengi wacho akaenda kunoita banking and finance asina basa. Saka iye zvinoizvika vamwe vakutongoti kuenda kuchikoro kwacho kupedza nguva nekuti zvakuenderana nekuti uri kuziva ani muindustry.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki uye vachidzidzisa pachikoro cheBelvedere Teachers College Dr. Yurita Nyamanare vanoti dzidzo yekuzvikoro zvepamusoro ichiri yakakosha zvakanyanya.
Ruzivo rwepamusoro rwekuuniversity runoita kuti munhu anozoti ari kuita zvokungwavha ngwavha kana kuti kuita madhiri anenge achitozviitawo akatsigirwa neruzivo rwepamusoro.
Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro-soro vaEmon Murwira vanoti vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vanofanira kushandisa fundo yavo kuvaka nyika yavo sezvinoitwa nedzimwe nyika pasi rese.
Unoenda kuchikoro kunodzidza kuzviitira ndobasa reeducation. Saka nyaya iripo ndeyokuti tinofanira kudzidza kuva nechido nenyika yedu. Nyika dzese dzinogadzikwa nevene vadzo. Ndozva kuti unoshandira America. America kunotogadzikwa mabasa, vanhu vanotozvigadzirira mabasa. Ndokudzidza ndoziva kuti vanhu vagona kuti ya vari kutaura inema vakoniwa asi hapana kukoniwa ndatibatai mahuiwawa mugare nawo nokusingaperi.
Vadzidzi vangangosvika zviuru makumi mana vanopiwa zvitupa zvokupedza dzidzo yepamusoro-soro gore rega rega. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti zvikamu gumi kubva muzana zvevadzidzi ava ndizvo chete zviri kuwana mabasa mushure mekupiwa zvitupa zvedzidzo yepamusoro-soro. Ukuwo sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanosvikawo zvikamu makumi mapfumba kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nhumwa dzevari kurwisana muSudan dziri kusangana muzuva retatu kuSaudi Arabia. Sangano reUnited Nations International Organization for Migration runoti vanhu vanosvika zviuru mazana manomwe kana kuti 700,000 vatiza misha yavo kubva zvakatanga hondo musi wa 15 kubvumbi. IOM inoti vanhu zana rezviuru vatizawo nyika iyi vachienda muupoteri. Munhaurirano, hurumende iri kuti iri kuda kuti chikwata cheRapid Support Forces kana kuti RSF chibvise mauto acho muguta guru reKhartoum kutenda kuti vanhu vapiwe chikafu uye kuti mauto echikwata ashande nehurumende. Bepanhau reSudan Tribune rinoti RSF haisati yapadivi rayo panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaitai zimunya.
Mapato aya atumira nhumwe dzavo kuti vanogara pasi vataurirane. Ndi zvikumbiro zviri kuiswa nevanhu vemuAfrica nevamwe pasi rese. Chekutanga kuti vanorwisana ava vavhure mikana yekuti vanhu vanga vakadzvinyirirwa kana vanga vakamanikidzwa nehondo. Vanosanganisira madzimai nevana nevamwe vakaremara vakwanise kupuwa mukana wekuti vabude mavanga vakavharidzirwa, vabude vachikwanisa kuenda apo vanokwanisa kuwana rubatsiro. Vamweni vanenge vachida kuenda kuzvipatara, mungafunga kana ari madzimai anga akazvitakura asi vakazviiga mudzimba kuzvichengetedza kuti vasabhombwe kana kupfurwa nemabara epanze kuti ivo madzimai vakwanise kuenda kuzvipatara. Zvichitarisa zvakare kuti vamweni vanenge vachida kutobuda munyika yeSudan kuti vatobuda kuenda kuaither South Sudan kana kunana Central African Republic kana kune dzimwe nyika dzehupoteri vakwanise kubuda vachiita saizvozvo.
Mungati pane zviri kuitwa here nemapato makuru emibatanidzwa emuAfrica nepasi rose kuti nyaya iyi yekuti mapato maviri aya vataurirane vambomisa kurwa?
Tiri kunzwa zvekare kuti vamwe vari kukumbira weAfrican Union vari kutotaura nevanorwisana vekuSudan kuti vaite inonzi pachirungu permanent ceasefire. Permanent ceasefire kutotaura iko kuti hondo ibva yapera, and tinoona iri kurudziro yakanaka sokuti kana hondo ikapera vaite nhaurirano sevanhu vekuSudan, vaita nhaurirano yavo iyoyo. Isu tinokurudzira kuti nyika yeSudan idzokere pakanaka, vanofanira kuita nhaurirano. Vaita nhaurirano vogadzirisa bumbiro ravo remutemo, vagadzirisa bumbiro ravo remutemo vozoda edza vanoona nezvematongerwo enyika nekuyananisana kubvisa mhirizhonga mudzinyika dzakasiyana-siyana weUnited Nations pamwe chete nesangano redu rinoona nekubudirira kwemuAfrica reAfrican Union kuti vaite sarudzo dzisina tsvete, vozobvapo vachishandisa bumbiro ravo remutemo rekuSudan kuti anenge akunda musarudzo idzodzo otonga nyika yeSudan achienda kumberi. Kana papera makore mana kana mashanu sekuwirirana kwavo, vodzokera zvakare kuvana vemuSudan kuti vataure kuti vanoda kutongwa nani uye bumbiro richivaudza kuti vachatongwa sei.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaita izimunya vari parunare muHarare naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatongi vedare vashanu vemuNigeria vatanga nhasi gadziriro yekunzwa pamire mativi ose panyaya yekuidzwa kudare nevanopikisa yekuti sarudzo dzakakundwa nemutungamiri wenyika vaBola Tinubu hadzina kufambiswa zvakanaka. Sarudzo idzi dzakaitwa muna kukadzi, asi mapato anopikisa akawanda akabva akwira kudare achiti dzenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vaudza vanhu pamhemberero dzekukunda Germany muhondo yeWorld War II kana kuti Victory Day Parade kuti nyika dzekumawirira ndidzo dziri kurwisa nyika yavo muUkraine. Asi mamwe matunhu enyika iyi haana kucherechedza zuva iri achinzi anga achitya kurwiswa neUkraine. Ngazvo Bhanga Guru reReserve Bank of Zimbabwe nezuro rakaparura imwe mhando yemari inonzi Digital Gold Tokens nechinangwa chekudzikamisa dhora remunyika iro rinonzi riri kuramba richitsvedza nekuda kwekushaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzione danho iri rine zvikuru zvaringabatsira. Nyanzvi idzi dzinoti urongwa uhu hauna kunyatsoshambadzwa zvekuti dzinoona huchikundikana sezvakaitika pamapeni egoridhe kana kuti muso watunya gold coins akaparurwa gore rapera nechinangwa chimwe chete chekudzikamisa dhora remunyika. Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti chikuru chiri kuita kuti zvirongwa zvose zvekuedza kudzikamisa dhora remunyika pachishandiswa goridhe zvikundikane inyaya yekushaya chivimbo neReserve Bank of Zimbabwe kuri kuitwa neveruzhinji.
Kune zvakati wandei zvisingagoni kubatwa nezvakatarwa izvi, zvakaita sechivimbo, kuvimba kwatinoita nemari yedu. Muchirungu vanoiti trust neconfidence. Zvakabatana nekuti nyika yedu vanhu vari kungoita njake njake, uyaruku uyaruko uyaruku. Zvirongwa zviri kuitwa izvi zvinofanira kunge zvichitanga zvambotauriranwa kuti vanhu vese tinge tiri pamwe chete tichiziva donzvo rezvazviri kuitirwa nokuti zvichaenda kupi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose, muchinafundo Elliot Masocha, vanotiwo havavone magold token aya achiunza zvitsva zvakatadzwa nemapeni egoridhe kana kuti gold coins akaparurwa gore rapera.
Zvirongwa zvakadai hazvina zvazvati zvambovandudza. Magold coins okutanga iwawo dai vamangudla netimu yavo vatanga vatitaurira kuti atisvitsa papi magold coin iwayo sokuvimbisa kwavaiita ivo. Tiri kungoona isu mari yeZimbabwe iri kungowedzera mazero, ichingowedzera mazero, ichingowedzera mazero. Saka aya magold coin aya avari kutaura ike zvino aya achazozvimisa here zvokudonha kuri kuita Zimbabwe ndora iroro?
Profesa Masocha vanodzoka vachitiwo havaoni paine kubatsirika kunganzi kungaitwa kune veruzhinji kuburikidza nechirongwa chitsva ichi.
Takapromiswa tapromiswa zvezvirongwa zvavo zvose zvidongodzi zvichabetsera veruzhinji, zvichavandudza upfumi hweZimbabwe. Asi hatisati tamboona chaipo chaipo panonzi zvazovandudza zvakadi.
Ko, veruzhinji vakawaniswa dzidziso izere here pamusoro pemari itsva iri kutaurwa iyi? Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti iroro ndiro rimwe rematambudziko anoita kuti hurumende neRBZ vakundikane mune urongwa hwavanenge vainahwo hwekudzikamisa upfumi hwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC, Dr. Callisto Jokonya, vanoti pachiri papfupi kuti ivo sevemabhizimusi vataure nezvazvo sezvo vasati vave neruzivo ruzere.
Chinhu chiutsva chiri kupinda kundingati mumusika wezvemari. Isusuwo sana mazvina bhizinesi kubva kwenhucho kuti inoda kuti chistabilize Zimbabwe dollar. Saka isatisati tanisa kunzwisisa kuti zvoreva chii so far. Saka takambomirira kuti tinyatsokuparwa zvakanaka tigonzwawo mabhenga achitiudza kuti zvorevei tozotevedzera.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Dr. Kanyenze vanodzoka vachiti chikuru chinodiwa ndechekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru kuitira kuti nyika isaramba ichiita sebhasikiti ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa.
Saka dambudziko ratinaro nderokuti kana tisina kugara pasi veruzhinji, tisina kudzidzisana nekuonesana nekunge tiine maonera pamwe chete, tinongoramba tingori murwendo irworwu rwunorwadza rwejuzi ratizirai, rokuti vamwe vari kuruka vamwe vari kududunura.
Asi hurumende inoti zvirongwa zvayo zvakanangana zvakare nekubatsira veruzhinji. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. nhasi, tiri kutarisa nezviri kuitwa nevechidiki kugadzirira kupinda musarudzo dzegore rino. Mushure mekuraswa kwenyaya yainge yaendeswa kumatare neMDC yekuti sarudzo dzimbomira kuitwa nekuda kwegwaro rekuganurwa kwematunhu rinonzi harina kuitwa nemazvo neZEC, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kutarisirwa chero nguva kutara zuva resarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 919 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe inonzi ndiyo nyika pasi rose isina mitemo inokwanisa kukwezva vekunze munyaya dzezvemigodhi. Vana vechikoro vakawanda vodzoserwa kumba vachinzi havana kubhadhara mari yedzidzo. Hurumende yoshorwa nemutemo wekuti vanhu vasazive nezvekutengwa kwezvekuvakisa nezvinoshandiswa muzvipatara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muna Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 9 kwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ma industry amqoka sikhangela okokuqala kwezokulima i-agriculture kukota yokuqala yehla nge 9.4%, ikota yesibili yakhwela nge 13%, ikota yesithathu yehla nge 12.3%, ikota yokugcina eso yakhwela nge 9.7%.
Uhlangothi olwezim stats lwethula umbiko oveza ukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho welizwe kusukela ngomnyaka ka 2019 kusiya ku-2022.
Soro ukuthi amanye amaparties ngakaqedi ukukhetha abantu abazawumela kuthengisela ukuthi abakwanisi ukuzimela, abana noma even i-direction ukuthi bangayenza.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga ebhalatali lephalamende nawekhansili lanxa sokwedlule inyanga lokho uhlelo lolu lusenziwa. Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithi ele Zimbabwe lisemuva kulamazwe wonke omhlaba jikelele ekutholeni abafisa ukungena kubhizimusi lokwemba amatshe aligugu lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi olubona ngokuqhuba uphenyo lukahulumende oleZimbabwe National Statistics Agency kumbe ZimStats namhla lwethule umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho welizwe kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya umnyaka ka-2022. U-Anastasia Ndlovu usipha lolo daba.
IZimbabwe National Statistics Agency ibika ukuba ilezigaba zomnotho eziphose zifike amachumi amabili 18 abazicubungulayo ukuthi ziletha inzuzo kumbe hatshi. Umsebenzi wokulima, ukulungiswa kwempahla ehlukeneyo, okwemba, ezokwethulwa kwemibiko, okuthenga lokuthengisa, owamandla kagetsi leminye, yiyo ebikwa ihamba phambili ekuthuthukiseni ezomnotho welizwe. Umnumzana Sifiso Mpofu kwetha leZimStats uchaza kabanzi ngempumela yokusebenza kwezigaba lezi ezomnotho ezweni.
Quarter 1 yayehla ngo 16.1%, then amaquarter 2 lo 3 lo 4 akhwela ngo 3.6%, 5.6% and 6.8% elandelana kunjalo. Sensiya kuma industry amqoka sikhangela okokuqala kwezokulima i-agriculture. Agriculture kukota yokuqala yehla nge 9.4%, ikota yesibili yakhwela nge 13%, ikota yesithathu yehla nge 12.3%, ikota yokugcina eso yakhwela nge 9.7%.
Umqondisi weZimstats uMnumzana Taguma Maonde ubike ukuba kusukela ngomnyaka ozayo bazagqila ekucubunguleni amabhizimusi ezweni phansi kohlelo abalubiza ngokuthi yi-economic census. Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mandla Chuma uthi ukwehla kweinflation akutsho ukuthi ezomnotho zimi kuhle ezweni.
Ngoba ngawukhangela indlela idolara kulele liwe ngalo ezeli 1:2,000 ukuqathanisa le dollar kweAmerica, kutshengise ukuthi kona into zinzima, inflation ikhwelile. Ngoba emkambweni wensitha lo kade i-black market, yikho lapho kule rate eyiyo esiyaziyo ukuthi i-rate ebambekayo, not le government yokuvala abantu emehlweni. So ayi bazixoxela nje lapho ngabe sithi inflation yehlile.
Ocubungula ezomnotho uMnumzana Efincube uthi isilinganiso se-GDP ezweni asihambelani leholo lezisebenzi lentengo yempahla.
Isimo somnotho siya siyadilika, izinto ziyakhwela ziyaphezulu. Abantu abaningi singakhohlwa ukuthi abasebenzi abazuzi nzuzo thizeni ezakwazi ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo, bakwazi ukuya esikolo, bakwazi ukuya esibhedlela, bakwazi ukuba lokudla okwaneleyo okwakha umzimba. Ngakho-ke inani labantu abangabayanga kakhulu, labalala bengadlanga, labangazuzi ukudla nje kwanhlobo, lizaya lilokhe lisanda liqansa lisiya phezulu, okuyinto enzima kakhulu phezu kobunzima abantu akade vele sebelabo kuze kufike manje.
Ukugugudeka komnotho weZimbabwe, i-inflation ibikusilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75% ngenyanga edluleyo kaMabasa. NgoZibandlela yedlula isilinganiso sokuphethwe kabili i-101.5%, ngunhlolanja ibiku-92.3%, ngombimbitho ibiku-87.6%, okudale ukuba amabhizimusi amaningi adonse nzima ngapha intengo yempahla ehlukeneyo iqansa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lawekhansili lanxa sokwedlule inyanga lokhu lolu hlelo lwaqalayo. Lokhu sokudala imibuzo yokuthi kambe i-CCC isilungele na ukumelana lebandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ukuba akusensuku zatshwala engakethuli ilanga lokuqhutshwa kukhetho. Abe-CCC baqale uhlelo lwabo lokudinga abazalimela kukhetho besithi abasoze benze ukhetho lwama-primary elections, kodwa uZulu nguye ozazikhethela ezabelweni labo afuna ukuthi abamele. Ngesikhathi iqala ukhetho lolu, i-CCC yathi luzaphela ngemva kwamaviki amathathu, kodwa sekwedlule inyanga uhlelo lolu lwaqalayo, kodwa kuze kube manje lokhu ingakethuli uluhlu lwamabizo alabo abazayimela kukhetho. Ingcitshi zithi uhlelo lolu lukhanya soludale inkinga ezithile sokungakhanyi ukuba ngubani ozamela i-CCC. Nanko ilizwe selisalwe izinyanga ezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. Enye yalezi ngcitshi uMnumzana Elisha Sithole osebenza e-Coalition ye-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe uthi kusobala ukuba uhlelo lwabe-CCC solubhekane lobunzima.
Kule confusion ukuthi onguye ngubani. Kodwa into eyenzakalayo ukuthi ama-strongholds awe-MDC kaTsvangirai amaningi aphuma angena kule ekaMonzora. But kathesi ngenxa yokuthi uKhuphe usephenduka, bonke abantu labana sebephenduka loKhuphe futhi, but ade besele under uChamisa balokhe befuna ukuthi bona kuphungulwe bona.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza izimele uMnumzana Ebhedube yena othi i-CCC kwakumele yenze ukhetho lwama-primary.
Ukuthi amanye ama-parties ngakaqedi ukukhetha abantu abazawumela kutshengiselwa ukuthi abakwanisi ukuzimela, abana noma even i-direction ukuthi bangayenza njani.
Kodwa abe-CCC bathi uZulu akumelanga ethuke ngoba sebekusibanga saphezulu, njalo uluhlu lwamabizo alaba abazamela ibandla leli eseseduze ukwethulwa kumphakathi. Lokhu kuthiwo ngumsekelo wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Felix Mafam.
Asikakhuphi amabizo ama-candidates, ama-councillors la ama-MPs ngezizathu zokuthi sifuna ukwenza izinto zethu zibe mncwaba zingaphazamisa abantu kwenzela ukuthi konke sikwenzayo kulandela indlela umshashandlela wethu wawula ama-stages amane awe-nomination awe-vetting awe-caucus by the stakeholders sokubuya i-announcement yi-political organ of the party njalo sibona ngani asiphuzanga kangako ngoba siyakwazi ukuthi abantu bamelele ukuthi sikhupha amabizo
umnumzana Admire Maskati webandla lezanu PF ozancindisa esihlalweni esempopho mamzilikazi uthi ibandla lakhe lilungele ukhetho ukwedlula amabandla wonke elizweni
lokho kwenza ukuthi njengebandla senze kube le democracy ukuthi abantu kumbe abakhokheli bebandla babantu abazamela ibandla lezanu PF ukhetho lokuyayo olika 2023 bavele ebantwini
amabandla afana lezaphu NCA leMDCT lamanye lawo kawawethula uluhlu lwamagama abazawamela ukhetho lwalonyaka besithi basadinga ukuba ngobani abafanele ukuncintisa umnumzana ebed jamuka webandla le-ideas party of democracy ipd uthi ibandla lakhe lizaqeda ukukhetha inkokeli kumalanga alandelayo
kuma-primary elections yahamba so sesiqalisile ama-preparations ethu so sizaliyazisa very soon ama-mps ethu azasuka ebantwini then ama-councillors ebantwini
kuminyaka edluleyo abamabandla aphikisayo bavame ukukhonona besithi ukhetho aluqhutshwa ngendlela kodwa abanye bathi ukuqoqeka kwezanu PF kwenza inqobe ngezikhathi eziningi umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuba uzaphawula ilanga lokhetho kunsukwana ezilandelayo khuthaza uzulu ukuba avote ngokuthula ngimele istudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
Iqhubekela pambili impi yomvukela kwele Sudan okulabantu abafika inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 700,000 asebebaleke emizini yabo basabalala ilizwe lonke. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ibutho likahulumende lecele lebutho elilamandla amangalisayo ele-Rapid Support Forces bebelisana okwesabekayo namhla eGhatum. Inhlanganiso ye-United Nations International Organization for Migration ithi baningi abantu abafisa ukuyaphephela kwamanye amazwe. Kusenzakala konke lokhu, amacelo omabili alwayo alezithunywa ezikwele Saudi Arabia ezizama ukumisa impi yomvukela le. Abalwayo ngu-General Abdel Fattah al-Burhan lo-General Mohamed Hamdan Dagalo abasusa umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. Ele Zimbabwe selihlenge abantu abedlula kancane amachumi ayisithupha 63. Kubikwa ukuba abathathu lokhu befisa ukuhlengwa ngurhulumente. Sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni olandela udaba lolu ekwelemelika.
Impile eseSudan iyadanisa sibili kakhulu. Yokuthi nje izinto zakithi e-Afrika ziyadanisa ukuthi abantu kabananzelela ukuthi impilo iqakathekile kanganani. Ngoba ungakhangela lapha ama-generals la amabili la alwisanayo eSudan. Ungakhangela kuhle kuhle sibili akulantwelelwayo khona lapha ngaphandle kokuthi abantu bafisa ukuthi omunye abe mkhulu kulomunye kuphela. Kodwa ke kwenzakaleni kwakhona khonokho akutsho ukuthi khona bona laba ama-generals yiba abalwayo. Basebenzisa abantwana babanye abantu ukulwa ukubhidliza i-infrastructure ukwenza ilizwe libuyele phansi. Ungakhangela ukubaleka kwabantu besuka eSudan laba bamanye amazwe yabo abebekhona lapha ama-embassies ukhangele konke lokho okwenzakalayo kuyadanisa sibili kakhulu. Mina ngibona ngathi hhayi kusesekhatshana engxenye ukuthi beme ukulwa lokhuyana ngoba kakukhanyi olesandla phezu komunye. Mina ngangikhumbula ukuthi engxenye i-army yakhona e-general law oliphethe i-army uzaba lamandla ukuthi ehlulelwana obuya eseceleni lo owe rapid forces.
Ubone awuzani kodwa kuyagcina ngani impinile ngoba kukhanya awuzani ziyakhala okumangalisa emthombeni.
Kuza kuqhubeka kulokulwiwa kubhidlizwa abantu belamba, abantu bebaleka, abantu bechitheka. Ilizwe lichitheka lalo libuyela phansi. Okudanisayo ukuthi isikhathi eside bona laba ama-generals babelwisana lalabana abe-South Sudan. Bengathi kuyalwiwa khona ngale iminyaka yonke leyana edluleyo. Kodwa ke labana sebengathi balokuthula sekusilwa bona laba bobabili. Le nkulumo zabo zone zabazenzayo angazi ukuthi zizakulethani ngoba nxa belokhe belingana kungekho owehlulwayo. Amboni ukuthi kuza kuba lokuma kwempi le masinyane.
Umnumzana Raphael Mthombeni ulandela okwenzakala kwele Sudan ekwele Melika. Sixoxe laye eseDallas, Texas. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ezaba ngumkhokheli wakuqala welizwe lakhe ukwethekelela ele-Papua New Guinea esembusweni ngoba eza kuya kulelo lizwe ngemva kokugqiba uhambo lwakhe kwele-Japan evela emhlanganweni we-G7. Lokhu kwethulwe isikhulumeli sesigodlo sikamongameli ese-White House u-Karin Jean-Pierre. Kulezi dumbu ezingamakhulu edlula amane 404 ezifunyanwe emifuleni ehlukeneyo e-DRC engozini yokuthathwa kwabantu ngamanzi ngemva kokuna kwezulu likazamcolo. Iziphathamandla zakulelo lizwe zibika ukuba kusese lamakhulu lamakhulu abantu abangaziwa ukuthi bangaphi, bangabe bedinga uncedo lokuhlengwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithi eZimbabwe lisemuva kulamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekutholeni abafisa ukungena kubhizimusi lokwemba amatshe aligugu lokunye. Inhlanganiso le yethule umbiko lo namuhla kulandela uphenyo elwenze nyakenye emazweni ambalwa. Ithi amazwe alemithetho engaqedakaliyo lokunye okuvimba osomabhizimusi abangizama ukungena kwezokwemba akuqela eMozambique, South Sudan, Angola, Zambia, South Africa, China, DRC, Papua New Guinea, leTanzania. I-Fraser Institute ithi amazwe akuqela eMelika, Canada, lamanye akwenza kube lula ukuba osomabhizimisi bengene kubhizimusi lokwemba okujiyeneyo. Uphenyo lolu lwakhangela njalo ezombusazwe, ezokuthwala impahla, imigwaqo, isimo sikaZulu, ukulisana endaweni zokwemba, umthelo we-tax lokunye. Ngasanelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathintambo kahulumende obona ngezokwemba okujiyeneyo kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Believe Gawule okubandlale ZANU-PF.
Angazi ukuthi yena kulukhulu ngaphi. Yebo phela, asikubalekeli ukuthi kwezinye indawo kuba khona i-corruption, abanye bafuna ukuthi imali esikhwameni sabo. Kuyatholakala khona kwana njengoba sigamelele umbono lowo khona we-corruption ngensuza namhlanje. But kodwa-ke okukhona ukuthi imumo elizwe le mithetho ekhona elizwe hhayi kayixothi muntu, iyavumela ama-investors abazomayina. Akhona ama-foreign companies amayinayo lapha eZimbabwe. andazihlanganile hlupho konke lathinabo bantu bamayina asazihlanganile lo hlupho olunjengalo ukuthi abantu bangaphandle abafuna ukuthi benze imisebenzi enjalo bathola kulukhuni ukuthi bazincedishe bathola ama-license bathole yonke into kona nje abantu bethola ama-license izinto abantu abazimele bodwa abangasho ama-companies abanye abaprotestayo besenza nje bathola nje ama-license babanjwa kuhle kakhulu kugatha lwe-ministry ye-mine
abanye abantu nje abazimeleyo laba kumabandla aphikisayo bathi hayi bo phela ungavele ube lo mgodi awulaqinisi ukuthi kusasa uyathathwa ngubani baba yabekuzompholela abanye abanye ngabakuchayayo into ezinjalo so ungazani kulohlupho khona
kuyatholakala ezikhathini eziningi ukuthi abantu kulamagovu phela kithi singakubalekeli khonokho kungakhaleleli igovu lakhona ngelakobani but amagovu akhona athi engazwa kuthiwa imayini nangikubona khona kwezikhathi kwakusenzakala kwakula mani ubaba mhlambe ngebizo wayethi engezwa kuthiwa igoldi ligobhoze kwenye indawo sithiyathi indawo yakhona ngeyakhe nani kodwa wagcina sekhuzwa izindini umuntu wakhona ngaleyo lihlaga wayezama ukwenza into ezinjengalezo but asikubalekeli kithi ukuthi ukuganga kuba khona vele but lezo yizigangi phela kithi
umnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF sixoxa laye ekobulawayo kodwa umnumzana Fortune Mlalazi okubandla lesisisi uthi kunengi ongenziwa kahle nguhulumende weZimbabwe.
Lizakhumbula ngesikhathi sikamgabe sasile Indigenization Act eyabalekisa abantu abaningi kuthe sokungena laba ongabulababusayo manje kabazange babe besacaca ukuthi benzani ngaleyana policy. Okwesibili okungathandwa ngama-investors i-politics engekho stepu akwaziwa ukuthi kusasa i-army izavuka ithethe yini kumbeni umnango kuzaqhubeka kumbeni i-opposition izathatha so khonokho yikho okwesabisa ama-investors
ye nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe manje kutshoni khonokho
siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu uma sikhangele ilizwe lakithi eZimbabwe ngenxa yokubana siku-situation esingathi thina i-desperate edinga ama-investors unfortunately ngalezi zathu ezimbili nje kuphela zikhona eziningi engiziqambileyo ama investors angeke aze unless and until size sibe stable politically unless and until kuze kube le policy clarity kodwa ke kuyalungiseka lo njengoba sisiya ekhethweni izikhathi eziningi vele kuba unstable engathi sizathu esesithathu kubana siya ekhethweni njalo ama investors ayaphehlele emuva efuna ubone kubana kuzenzakalani kulelo khetho so ke ufanele sibe labantu ababusayo abazayenza istability in terms of politics okwesibili abaza kwenza i-policy in terms of investment ibe very clear njalo ama issues e corruption.
Unomzana Fortune Mlalazi ubandla lesi-CC besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ulabatha abathi ukuyafunda emakolitini ukuchitha isikhathi ngoba laba bangafundanga kangako bakhomba ngophakathi abafundileyo besidla ingqoqo zomlomo. Kubika uTobias Mutsingwa.
Osakhulayo ubheka impilo Ncube ohlala kobulawayo uthi kungcono ukuphanda imali kulokuyafunda emakolitshini ezifundo zaphezulu.
Inani labantu abangaqhatshwanga liphezulu kakhulu. Okungangokuthi okwe-university kuchitha isikhathi lokudlalisa imali ngoba umuntu uzaqeda atholele le degree kodwa uswele umsebenzi.
Kodwa uBinon Ncube okhokhela inhlanganiso emele izifundi eZimbabwe National Students Union uthi kuqakathekile ukufunda emakolitshini.
Kuzafika isikhathi lapho uthi ilizwe lizalunga khona. Lapho elilunga khona abantu kuzamele bakhuphe amaphepha okutshengisa ukuthi bafundile kwenzela ukuthi benelise ukuqhatshwa. Akusoze kuthathwe abantu okuthiwa ngama-dealers abalemali kuzafuneka amaphepha. Sithi thina abantu abatsha abaqhubeki ngokufunda.
UMajuri Mathe ohlala eKwekwe uthi uma abasakhulayo behlolisisa okwenzakala eZimbabwe kulezi insuku babona ungani ukuthola isithupha semfundo yaphezulu akuncedi lutho.
Abaningi abaya emsebenzini after i-university bayaqalisa katsha ukufunda umsebenzi. And most of abantu abaya e-university, most of them are copy and paste students. They don't know anything. So experience is better than university.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Uyemoyo, uthi uhulumende nguye owenza ukuba abatsha bekhangelele phansi izifundo lezi.
Nxa sikhangele isimo sokwenzakalayo manje, ukuthi uzathola umuntu ole-degree, uthole umuntu ole-diploma, uthole umuntu ole-masters, usebenzisa indlela ekhulunywa ngupresident okuthiwa ikungwavangwava. Angikwazi ukuthi kutshona ukungwavangwava. Osokusenza kanje izibonele kungcono ukuthi ivele ingasaye esikolweni.
Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi Useni Sibanda, uthi abatsha kumele befunde okuzwayo ngoba balakho labo ukuthola amathuba emisebenzi elohlonzi kwamanye amazwe.
Umhlaba wonke usuyilizwe elinye elilodwa. Ngakho kuyakwanisa ukuthi ufunde lapha eZimbabwe, uthole umsebenzi eSouth Africa, uyethola umsebenzi kwezinye indawo. Ngenxa yokuthi lokho kufundayo la uyakwanisa ukuthi ukusebenzise kwezinye indawo. Ngakho abasha kumele sibakhuthaze ukuthi bafunde.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo yaphezulu, usikhuca mfundo Eamon Murwira, uthi abasha akumelanga bemelele ukuqhatshwa uma sebephutshe izifundo zabo. Uthi kumele besebenzise ulwazi lwabo oluphezulu ukwenzela ukuziphilisa. Umurwira uthi kumaviki asanda kwedlula, izikolo zemfundo yaphezulu zaphiwa izicoco ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokwenelisa ukulungisa okuchiyeneyo ngemichini yakulezi insuku, okuncede ilizwe ukuba lingakuthengi kwamanye amazwe. Umeli wePhumula edalele parliamente njalo olilunga lekomiti yebona ngezisebenzi zikahulumende lenhlala kahle kaZulu kuleli dale, unkosikazi Sichelesile Mahlangu, uthi umbono wokuthi ukuya emakholichini ukuchitha isikhathi uzabisela muva ilizwe.
Ilizwe lethu kalizama ukuguquka shuwa, ngoba eqinisweni elizweni lethu ongafundanga kusisikhathi uzabe ngcono, ngoba ongafundanga maybe nguyo lemali ukudlula ofundileyo. Asikuqakathekiseni lukhona oku, ngoba kudala sasisazi thini ukuthi umuntu ofundileyo ikakhulu umbalisi nguye okhangelelwa njengomuntu ophezulu, kodwa khathesi umuntu ozithengiselayo o umuntu oyenza kwenzayo, ngoba bakhuluma ngokuthi bayangwavangwava, usengcono kakhulu kulokuqeqetshileyo.
Kulinganiswa ukuba izikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe zipha izithupha zokuphutsha izifundo ukuzifunde ezingafika inkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ngomnyaka, kodwa balutshwana okumangalisayo abenelisa ukuthola imisebenzi kumankampani lakuhulumende. Abanye behluleka ukwenza imisebenzi yezandla ngenxa yokuswela imali, ukusilela komlilo kagetsi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Unkosazana Lawrence Banda odabuka eZimbabwe usebiselwe esikhundleni somkhokheli wenhlanganiso yeStreet Net International ebona ngenswelo zabasebenza emigwaqweni emazweni adlula kancane angamajumi amahlanu.
International lihlakaliso esebenza nabantu abathengisayo, abathengisa emigwaqweni, abathengisa emamakethe, abanye njalo abantu benza imisebenzi yenzakala etshiyeneyo. I-Street International litholakala emazweni angu-54. Sisebenza nama-organizations apho safike 57 abenza imisebenzi efananayo abamele abantu abasebenza emigwaqweni, okugoqela ne-organization esinayo eZimbabwe, iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association.
Ye, sizokuthiwa usanda ukukhethwa ke ukuthi ube ngumqondisi kumbe umgcinisihlalo wenhlanganiso le. Yakusitshela ngamafitshane ngakhonokho.
Yebo, dube ngikhethiwe. Amalunga e-StreetNet evela kuwo wonke amazwe abebuthele eRwanda eKigali. Kwenziwa ke ukhetho labakhokheli abatsha be-StreetNet. Ngenhlanhla ngibuyiseliwe esihlalweni, ngoba kusukela ngo-2016 bengiyikhokhela i-StreetNet. Ngaqala ukukhethwa ngise-India ukuthi ngibe ngu-international president. Kwahlala iminyaka emithathu, bayakhethwa njalo eKyrgyzstan. Lo nyaka ngikhethiwe eKigali ukuba kuqhubeke ngibe ngu-president we-StreetNet.
Ye, kutshoni kuwe khonokho njalo lelizwe leZimbabwe?
Mina lokho kutsho okukhulu kakhulu, ukuthi eZimbabwe singabantu abahlelekileyo. Singabantu abahlelekileyo kubi nje ngoba ilizwe lethu alibanga kuhle kwezomnotho nakwepolitiki. Kodwa abantu beZimbabwe bahlelekile, bayakwazi ukuphatha imisebenzi, ngoba kuyisibaba ukuthi amazwe wonke la aphubelelayo afika 57 balwe lokhu bephikelela bekhetha ubuntu weZimbabwe. Batsho nokuthi ukuthi bangikhetha nje ngoba ngibezela kuhle umsebenzi, ngiyikhokhela kuhle i-StreetNet. So lokhu kuyasijekisa ukuthi njengabantu beZimbabwe sinobuciko ekwenzeni izinto. Okusilelayo nje yikho lokhu ukuthi kwezombusazwe angazi ukuthi sehlulwa yini.
Unkosazana Lawrence Banda okuhlanganiswe ye-StreetNet International besixoxa laye eseHarare. TikTok namhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection untungabeli komo oqoqa la usakhulayo ngamabandla ezombusazo ehlukeneyo ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka. Singake hlukanisihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Udlangothi olwezimstat lamhla lwethule umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho welizwe kusukela ngomnyaka 2019 kusiya kumnyaka ka-2022. Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lawekhansili lanxa sokwedlule inyanga lolu khetho lwaqalisa. Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithi ele Zimbabwe lisemuva kulamazwe wonke omhlaba jikelele ekutholeni ukungena kubhizimusi yokwemba. Siqhuba lapho uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngolivalisayo umthembo Sithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.